Atlantic Day.
Mangwana ni akanaka vachereri tinosangana zvakare mangwana ni anasi uri musi wechipiri 27 kubvumbi April 2021 makacherera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti vakwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Ndingati kuna vachamisa vanenge vakutoisa hana padivi vanenge vakutoisa tikati muchingoma emotions nekuti pane uya vanhu vakawanda vachiedza kuva taurira kuti ndingina asi iwo kana vakasimbisa mitemo yacho pakanyatsosimbiswa mubumbiro remitemo kana kuti nzira dzokuti vanhu vanokwanisa vange vachisarudzwa vasawana vanhu vanovasweya vachivataura zvakasiyana siyana ngavangotora gwara rimwe chete rokuti takauyira namuNSE executive committee tichinosarudza vanhu vanodiwa nevanhu.
Mutungamiri webato rinopikisa reMDC Alliance vaNelson Chamisa vanokumbira ruregerero pamusoro penzira inoshandiswa nebato ravo mukusarudza vamiriri vavo.
Hurumende yakuwanza bango padivhinishit kuti iye zvinoizvi mushanda ari kunokasosvene murombo ndopa vari kuuya kuzowedzera una nerufuse minzwa pamwe chete nerukato pakutambura kwekuda iyei kana mushandiri hurumende iyi nekuti hationi kuti kana zvinhu zvakaita sezvazviri dzimba dzakava pakare
hurumende yakwidza mari dzinobhadharwa nevagari nezvikamu zvinoda kusvika zviuru zvitatu kubva muzana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave churu chine mazana mashanu ane makumi matanhatu 1560 zvichitevera kufa kwevanhu vatatu nezuro. Vanhu gumi nevatanhatu 16 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yekudzivirira covid-19 muZimbabwe vave zviuru mazana matatu ane makumi mashanu nezvitanhatu zvine mazana masere nemakumi matatu nevana 353,834. Kubva zvatangidza chirwere ichi dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana matanhatu nevatanhatu 606. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu mazana maviri ane makumi maviri nevatatu 223 vafa nechirwere ichi. Bulawayo ichiteverwavo neManicaland ine vanhu zana rine makumi mapfumbamwe nevana 194. Manicaland ichitoverwavo neMashonaland West ine vanhu zana rine makumi mana 140 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga covid-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvishanu zvine zana nevaviri 38,102 vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvishanu zvine zana rine makumi mana nevapfumbamwe 35,149. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti vari kukumbira ruregerero kubva kuruzhinji rwevanhu pamusoro penzira inoshandiswa nebato ravo mukusarudza vamiriri vavo. Vachamisa vati vamwe vanhu mubato iri vanhu vanotsvaka upfumi vasina basa nezvido zvevanhu. vachitaura pane fenyuro yesangano Center for Innovation and Technology nezuro vachamisa vakati bato ravo richazivisa nzira itsva ichashandiswa mukusarudza vanomirira bato iri musarudzo dziri kuuya vakati chinangwa chevamiriri vazhinji ndechekuchengetedza zvinzvimbo zvavo muparamende kana mumakanzuru kwete kumirira vanhu vachiti mitemo mitsva iri kugadzirwa nebato ravo ichaita kuti pasarudzo yevamiriri vevanhu kwete vamiriri vebato vanoti vakadzidza zvinhu zvakawanda kusanganisa kuti vanhu vazhinji vakauya mubato ravo havana kuuya kuzopindudza zvinhu asi kuzoshandisa bato mukutsvaka upfumi hwavo mashoko avashamisa anouya mushure mevamiriri vebato ravo muparamende nemumakanzuru vakadzingwa pabasa vamwe vavo vachibuda mubato ravo kunopinda mune mamwe mapato nyanzvi mune zvematongero enyika vari Joyce Ngwenya vanoti vachamisa vakazviziva kare kuti vanhu vazhinji vari kushandisa bato ravo kutsvaka mari vachiti kuvhuma kwavaita zvichabatsira bato ravo vangwenya vati pane mutsauko mukuru pakati pevanhu vanomirira bato neavo vanomirira vanhu uye kazhinji vanomirira bato ndivo vanosarudzwa kuchisiyiwa vanhu vane chido chekumirira vanhu
achikwanisii ndechekuti nguva inenge ichisarudzwa vamiriri remaprimary elections pane zvizhinji zvinoitika unoona kuti nyangwe nhengo dzega dzega dziri mumanational executive committee dziri mumaprovincial committees vanenge vane vanhu vavo vavanoda kuti vapinde zvozosangana nokuti mubvunzo ndorokuti iye muvanhu vacho vanodiwa vacho vanhu vanokwanisa here basa racho saka yagara iri nyaya inotaurwa kuti ngakuve nenzira ichokwadi ngakuve nenzira yekuti vakusarudzwe vanhu vanokwanisa vanoonekwa kuti vanokwanisa vasinganyanyi kuzoita kupinda munyaya dzokuda kuita tioko muhomwe asi inyaya yakanaka inyaya inotaurwa pasine mutauro nekutiwo dzimwe nguva panozosanganawo maconstitutions anoita macandidates maviri woona kuti imwe yasainiwa naest nasecretary general imwe yasainiwa nachairman weprovince apagara pane bongozozo panyaya dzenhiki dzemaprimary elections vawande
vavimbisavo kuti mukugadzirira kwesarudzo dzemuna 2023 vachaedza chaizvo kuti vanhu vanokodzera vane chido nokumirira vanhu nokushandira vanhu vave ndivo vanosarudzwa kuti vamirire bato ravo zvingaitwa sei izvi vangwenya kuti zviitike
chiripo ndechekuti haupenyu hauna kurongeka zvakadaro pane vanhu vanenge vane chido chokumirira vanhu asi vasingakwanisi kozouya pane vamwe vanhu vane zvipindi nokuti vahwandeka nenguva dzisarudzo muzimbabwe inenge iri hondo haisi nyaya yekuti unokwanisa kuti uchitaura nezvazvo iko zvino sarudzo isati yatanga asi kana yakusvika inenge rava bongozozo vanhu vachitofa vamwe vachitopfisirwa dzimba saka zvinowanzoitika kuti vanhu vanokwanisa vanenge vaakutya kuti ai ndikazopinda kuita nhengo ndozoparadzirwa zvinhu zvangu ndo vari kutaura vachamisa majeva kuti vanhu vanokwanisa ngati vasarudza asi nguva yacho dzimwe nguva inonge chityisa vachivhunduka nevanhukadzi pane vanhukadzi vakawanda vachitoziva vanokwanisa asi nekuti zvinhu zvematongerwo enyika zvemuzimbabwe wawande zvine makuva mukati saka pachatotsvaga nzira dzokuti vanhu vatoita zvivindi zvokudzidzisana nekudzivirirana kuti kana munhu anzi ngaange achimirira anenge achimirira asingatsve uye achiona kuti anogona kutsekerwa
then kunzi masangana navachamisa chii chamungavataurira pamusoro penyaya iyi
ndingati kuna vachamisa vanenge vakutoisa hana padivi vanenge vakutoisa tingati muchingo maemotions nekuti pane uya vanhu vakawanda vachiedza kuva taurira kuti nhingi nanhingi 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 asi ivo kana vakasimbisa mitemo yacho pakanyatsosimbiswa mubumbiro remutemo kana kuti nzira dzokuti vanhu vanokwanisa vange vachisarudzwa vasawana vanhu vanovasweya vachivataura zvakasiyana siyana ngavangotora gwara rimwe chete rokuti takawirira namunse executive committee kuti tinosarudza vanhu vanodiwa nevanhu vanhu vanokwanisa ngavarambe vari pamaprinciples ipapapo nokuti vakasanya kuteerera kuti nokuti vanhu vanouya mumaprovince vachiti president uyu munhu masarudza ari raiti asi haadiwe nevanhu tunozo ruzi sanga ngabasa bata asika kuti munu anoruza nukuti anokwanisa ngabazi kwa tikana munu atusa ruzi kwa pati aduti mdiye muna nukwanisa afu tiki wane pati uyu wanga chinja anofari wapaza asinga kwaniswe kangu isu wapasa iti ngawe iti maprincipes iwa uwa wande
abo vange vari nyanzvi munezve matongero enyika vari Joyce Ngwenya vari parunhare kuHarare ne Studio 7. Vashandi vehurumende vanogara mudzimba dzehurumende vanonzi vari kunyunyuta zvikuru nedanho rakatorwa nehurumende rekukwidza mari dzinobhadharwa nevagari nezvikamu zvinoda kusvika kuzviuru zvitatu kubva muzana. Bazi rinoona nezvezvivakwa zvehurumende reNational Housing and Social Amenities rakazivisa kuburikidza netsamba yakanyorwa nemunyori mukuru webazi iri, Engineer Joy Pedzisai Makumbe, iyo iri mumaoko eStudio 7, kuti mari itsva idzi dzaizotanga kubhadharwa kubva muna chikumi gore rino. Semuenzaniso, imba ine mipanda yekurara mitatu kana kuti 3 bedrooms iri mumusha unogara veruzhinji muguta yakakwira kubva pamadhorazirana nemakumi mashanu emari yemunyika $150 kuenda pamadhora zviuru zvina zvine mazana mashanu emadhora emunyika kana kuti $4,500 pamwedzi. Mari idzi dzinosiyanavo zvichienda nekuti imba iyi iri muguta here kana kuti mudunhu. Vashandi vakawanda vehurumende vanosanganisira varayiridzi nevadhumeni vanonzi vari kuchema nekupira kwemari idzi, izvo zvinonzi zvichamanikidza vakawanda kubuda mudzimba idzi. Studio 7 yakundikana kubata Engineer Makumbe kuti tinzwe zvizhinji, asi munyori mukuru weProgressive Teachers Union of Zimbabwe va Raymond Majongwe vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti danho iri richasiya varayiridzi vari kugara mudzimba dzehurumende vachitambura zvakanyanya sezvo vari kutambira mari shoma nechakare inoita zviuru makumi maviri nezvishanu zvemadhora emunyika pamwedzi.
Hurumende yakuwa nzambango padivhinishiti kuti iye zvino izvi mushandi ari kunongasosve nemuromo ndopa vari kuuya kuzowedzera nhuna nerufuse minzwa pamwe chete nerukato pakutambura kwemurayidzi iyeyi kana mushandi wehurumende iyi, nekuti hationi kuti kana zvinhu zvakaita sezvazviri dzimba dzakavakwa kare nemidhuri nemari zvese zvakatovakwa kare mowedzera mari yekuti accommodation ngaikwire, nekuti kudai kwaitwa nehurumende zvinhu zviri kuitika hongumuri yatingati government uyisisa accommodation. Asi mukanozvitarisa nezvikoro zvinoti maticha anombobhadhira mari mishara zvakutonokwidzawo. Saka zvabva zvakuneva nediro dzemuHarare ekumabhuku ekumachipisa nekwese kune dzimba zvatora kuti gavhmendi yatanga kureva kuti nhanga nyaya yatoitwa vamwe vese kwanguva kuteera. Saka kureva kuti gavhmendi ndoyakutokurudzira vanhu kwidzirayo maroja emudzimba nepamusana kutora kuti handifungi kuti munhu ari kuita zvinhu zvaari kunyatsoziva kuti zvaari kuita ari kuruka ari kurudurura raitwa ngebhasikiti ratiisraeri rekugadzwa nebenzi.
Imi sesangano repiti yuzeti, mune nhengowo dzakawanda here dziri kugara mudzimba dzehurumende?
Kana munhu achiroatembera achitaura chinhu chinoita kuti zvinhu zvinakire vanhu vese, handigoni kungonangana nemamemba zepiti yuzeti chete. Huri kuti navo varayidzi vakadaro, vamwe vanenge vari kuti vari kugara mudzimba idzodzo, vamwe vari kugara mumaflats, vamwe vari kugara kuti, nepamusana kuti vashandi vakutaura nezvavo vashandi vakawanda. Saka vangave vashoma zvavo mamemba zedu epiti yuzeti, asi nyangwe akava mumwe chete. Kana zvatoomera iye zvaomera tese, nekuti pachirungwe kutredinga tinoti ini injari tuwani zini injari tuwo ichipenda kuti 90% yevashandi vacho varimo vakapuwa dzimba vari vezimuta, hatimbonyara ari kuramba tichingotaura kuti aiwa zvamakuita apa vamutori mwebe nevamwe venyu makutotikanganisira tese.
Mungataura zvikamu zvakakwidzwa nazvo here mitero yedzimba iyi?
Haa, zvikamu zvacho zvakakura zvekuti tikuona imba yake yachinzi yaita 112 bond yakwira kuenda ku7000. Dzimwe dzimba dzadziri kuma50 bond dzakwira kuenda kuma2000 kuma3000 hongu mari iyi kana tichizitarisa imari yekuti vanhu vati vachiwoka chemero kuti vaibhadhara $112 perum, asi ndo zviripozvo kuti mari yatikutambiriswa haikwani. Saka kana musiri mari yatotambirisa haikwani mochitiwedzera mari kuti matiwedzera mari kuenda pa22000 pa22000 paya makutora 8000 kureva izvo kuti mari yakuti makatiwedzera yacho mabva maitora futi mondipa nerubosve moitira nerusha. saka mamwedzera ari mari apa kwaizvo kuti murairidzi mabharani wekuzvitupa mariyo yanga achiwana yamati mamwedzera vamwe makoti ane kuseri kwemba makuma kuti gukuku shura pano tipo imwe mari kwamari yatakupai zvinoreva kuti uropo hwemunhu uyu hwatoitwa pachirukusikanoti entrenched
matanho apa hamuchatora sevashandi vehurumende
tinotisimbaradza titoise kuti tatotamba pano tinoziva matrade union hatikori kutora zvombo hatina futi ndotikatora futi hatina kutrena zvefuti tinotoita zvemuromo zvatiri kuitazvo tinoramba tichingotaura vachazvinzwa hongu vakazonorwa bembera vachititukirira pamarayi asi vanekwa zvinzwa zvatiri kutaura lobbing and advocacy nekuramba tichingodzokorora kuti zvatiwitwa izvi handizvoba hatidaviri kuti vana vezimbabwe vakashandiswa nekutadza kugadzirwa zvinhu nehurumende inoti hurumende yavo kana hurumende iri yavo munangagwa inenge ine vanhu vanenge vane zvigaranda mukati mazvo ngativataurire kuti purezident vanhu vese vari kutuma vamwe vacho vari kukucherera igomba tiri vana vezimbabwe vari kutaura kuti marenda vanga kutitacha awandisa teerere zvitemo zvevana vezimbabwe
avo vange vari munyori mukuru weprogressive teachers union of zimbabwe varaymond majongwe vari parunhare kubulawayo nestudio 7 mutauriri wezimbabwe parks and wildlife management authority zimparks vatinashe farao vanoti zvavari kuita zvekupa vavhimi marezenzi ekuuraya nzou mazana mashanu zviri pamutemo nekuti vakapiwa mvumo nesangano reconvention on international trade in endangered species kana kuti cites nyaya yekuti pane nzou dziri kuda kuvhimwa yakonzera kushorwa kwezimparks nemasangano akaita secenter for natural resource governance ari kuti mari yacho haipiwe nharaunda dzine nzou sezvinotaurwa nezimparks uye kuona dzimwe nzou dzichiurayiwa kunopa kuti dzisagadzikane mupfungwa zvinopa kuti dzide kuuraya vanhu mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu westudio 7 abata vafarao
neurombo kuti vanoona nezvekutepfenyurwa nevamwe vanhu vakawanda wanda vatinofungidzira kuti vange vachitaura chokwadi chezvinenge zvichiitika munyika vanotora divi rekuda kusvibisa hurumende nesu tinochengetedza zviwanikwa zvemasango nemhuka hakuna chirongwa chehurumende chekuuraya nzou chisina kumbobvira chaitika kana chichida kuitika mugore ra2021
asi mungajekesa here kuti zvinofamba sei kuti nzou dzivhimwe dzichiurayiwa
kubva mugore ra1991 bazi rekuchengetedzwa kwemhuka nemasango renational parks rine atinotiwo makota settings kana kuti mhuka dzinotenderwa kuvhimwa kana kuti kubviswa kana kuurayiwa kubva mugore ra1991 pasi pechirongwa cheCITES tinobvumirwa senyika kuvhima nzou dzingasvika idzo mazana mashanu saka pamakore makumi matatu apfuura gore rega rega tanga tichibvumidzwa kuvhima nzou mazana mashanu hapana chachinja
vavhimi vanongopinda mumasango tanga kupfuura nzou here kana kuti zvinofamba sei
dzinenge dzakura kana kuti dzinenge dzawandisa urongwa uhu hunoitwa mushure mekunge vanoona nezvekutsvagurudzwa nekuona kuti nzou dziri kugara sei dzinoitwa sei kuti dzirambe dzakachengetedzeka vagara pasi nevamwe vanhu vavanoseenza navo kuona kuti nzou dzatingabvisa kunzvimbo dzinochengetedzwa kumanational parks kana kuti kune imwe nzvimbo yevanhuwo zvavo maprivate players anonga achichengeta nzou idzi ingani dzatingavhima ndo panouya chirongwa chekuvhima nzou mazana mashanu
kuvhima kunowanzotanga nguva dzipi
pari zvino mugore rino ra2021 nguva yedu yekuvhima inotanga panopera kunaya mvura muna april matiri kusvika muna may ndo panotanga kuvhimwa kusvika mvura yazonaya zvakare kare yaimbotanga kunaya muna november izvo yakunaya muna december zvikubudikidzwa nekuchinja kuri kuda mamiriro ekunze saka zvinhu izvi zvanga zvichiitika kubva kare nakare sekutaura kwandaita kuti kubva muna 1991 taibvumidzwa isusu nanhasi tinobvumidzwa kuvhima nzou dzingangoita mazana mashanu ndo zviripo gore rino hapana chirongwa chehurumende kana chatiri kuita chekuuraya nzou
chii chinopawo kuti nzou idzi dziurayiwe zvinenge zvichinyatsofamba sei
dambudziko riripo nderekuti ratinogara tichitaura nderekuti nzou dzedu dzawandisa ndosaka muchiona dzinouraya vanhu, dzinokuwadza vanhu, dzinotokuwadzawo nechikafu nemiti. Kuna na wange uko hakusisina nekuti ndzoudzawandisa. Asi gore rino rakatipira zvikuru nenyaya yekuti hatisisinawo kana nepekutangira nenyaya yekuti vashanyi havasi kuuya. Tagara tinochema nyaya yekuti mari yatinowana imari inobva kune vashanyi, imari inouya nenyaya yekuvhima ikoko.
Saka pakavhimwa mukapuwa mari yacho inenge ichienda kupi?
Ndoo mari yatinowana kuti kwanise kuti pane varume nevakadzi vanoswera vari musango kwemazuva angangoita makumi mairi vachengetedza mhuka, vanodawo chouviri, vanodawo kubatsirikana. Asi hakuna kumwe kwatinowana mari kunze kwekuti tinge tati vanhu ngavauye vavhime, vanhu ngavauye vashanye nyika yedu, vaonewo vachitora mifananidzo zvinoita kuti nyika yedu ibudirire.
Mutauriri weZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority vati Nashe Farao vange vari parunhare muHarare na Blessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Zvina bhizimisi vafarai jere nezuro vakaudza dare redzimhosva muHarare kuti havana mhosva munyaya yavari kupomerwa yekukonzera zesa kuti irasikirwe nemari inoita mamirioni matatu nechidimbu yemadhora ekuAmerica US$3.5 million. Herald rinoti vana vechikoro vaviri mukomana nemusikana vakarohwa nemotikari vakafa nezuro masikati muzvishavane. Vana ava vange vari vadzidzi Zvishavane Primary School uye mapurisa achiri kuedza kuziva mazita evana ava, vachikurudzira vabereki vane vana vasingazivikani kwavari kuti vainde kuhofisi yemapurisa. MuDaily News mune nyaya inoti Kweta Ngobani Nyuwe yekuBulawayo vaenda kudare reConstitutional Court kunorwisa kuti bhiri reConstitutional Bill No. 1 risavhoterwa muSenate. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga. Ngatiendei kuna Marvelous Muhlanganya uye tinze zvaativigira nhasi.
Yekuti tikupakurirei zviri kutaurwa nevatsigiri vedu vepaFacebook page yedu yeVOA Shona pachirongwa chedu cheLet's Talk. Ngatikurukurei chamunopakurirwa neni Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington nemusi wechipiri china nechishanu. Tichatanga nekunzwa kubva kuna Padomingos Manise vari kumaputo parizvino asi vakatiza kubva kunzvimbo yeCabo Delgado kuMozambique uko kune hondo parizvino.
Kakadi kwenyu
kuri raiti. Saka makazofamba sei?
Aiwa izvozvo ndiri kumusha.
Makafamba zvakanaka?
Aiwa ndakafamba zvakanaka shuwa.
Kova mwama dzenyu dzimwe dziye dzanga dzasara uku kune hondo dzakazoita sei?
Dzese dzakakwanisa kubva uku kune hondo, dzimwe dzacho dziri kupemba. Kupemba kuri raiti because ndokukapita city yeprovinsi yeCabo Delgado. Saka izvozvo hazviri zviri nani kubva musouya.
Kova ivai vamaitaura kuti vekubudiriro makazombonzwa kubva kwavari?
Andisati because phone number dzavo adzisi kushanda kusvika izvezvi. Andizivi kuti chii chakaitika kwavari.
Kune vamwe vanenge vari kutsvaga hama dzavo mukati chii kwavari?
Ndinogona kutaura kuti pari zvino vaya vasati vakwanisa kudzona hama dzacho anofoti pamwe ndio dzimwe dzacho dzakashaya because ka vanenge vari vapenyu phone number dzavo dzakushanda asi vasiri vapenyu namba dzavo hadzichashandi. Saka kana munhu asina kurasa fone anogona kukumbira kuti mumwe wake kaufona because network iripo pari zvino. Saka iripo network kudaro hatichazivi kuti munhu arikushaya hama chaizvo ka azofoti hama yacho ndiyo yakafa chaizvo. Kakafuwa zvakawandisa stereki.
Imi makationa vamwe here vakaurayiwa?
Chokwadi chakanaka handina kukwanisa kuona because ini ndakakwanisa kutiza. Saka nguva zvakatanga ini ndakaita sendakatiza hangu. Saka munhu chaichazvo kuona munhu akafa hautombozvimiriri kuona kuti uyu akafa uyu akamira sei. Tione munhu wangu kuti haasi kuuya ndongoro kufunga kuti ha uyu ashayika.
Ndinodzimai Miriam Sonza ndinogara kwaChiota. KwaChiota kunoku nenyaya yeku
kuhiti chakataka kara shidu chukuna chatiru kuhita ninye kutu kuhiti yanga ya nita bajinji warungu wala wachukusura sesu mazimai chakatineda mbuti kuchayiru kuhiti vana vanu nita na mirunga mzimba umu shaka wanda kuhiti ya kati valile pati na watu na reporta kutitu itasi ninye ya mirunga mzimba imu kuhiti chakataka valile shaka semati mai tinungu kumbira kushishua kutitai manga matitro shakanaka kutichingiteta ni kutitumiro zvinotinetsa namuchaiyo yezve kudya namuchaiyo yemari nekuda kwekuti kuno kuzimbabwe kutonetsa tiri pano pachihota ndopatiri
ichi chinovhira somakadiko nevateereri vose pachirongwa chikuru chinepondisa mwoyo tinoda kuziva nezvinoitika mukati menyika yemozambique zvinhu zvakaoma unofunga kuti isiriukautimu izvozvinotiri kusika nokuti mapararira anoita vanhu mumozambique nenzira yekuparadzwa nayo haigamusiriki kuona vanhu vachiparadzwa nenzira dzinotyisa kana kudzoro kuzitaura zvinhu zvinorwadza kunenga dai mwari vakabatsira nokuti pasi penyika panyika papinda mhandu panyika papinda kuvhiringwa takanga tichingoona kuratibwa yopoona ethiopia vanhu vachivhiringwa nasuno tichiona sekukarina kamuna mabhuku arame kana vapandokwana aukaenda nezvimwe vapanduki vari kuramba vachimuka pasi nezuva zvinhu zvinorwadza zvinoitika kumozambique nekuti zvakaoma.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Inii ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera vateereri tinoziva kuti munoda kutumira maaudio enyu kuno semazuva ose tichakuzivisai kana zvose zvagadziriswa.
Kwazwai vateereri vestudio 7, ini ndini Mike Hove. Ndinokukokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection nhasi manheru na8pm. Muchirongwa chanhasi tiri kuenderera mberi tichitarisa nyaya yechirongwa chekubaya vanhu nhomba inodzivirira kupararira kwecovid-19 munyika. Tiri kutarisawo nyaya yekuvandudzwa kwebumbiro remutemo kana kuti Constitutional Amendment Bill number 2 iro rinobatawo nyaya dzekusimudzirwa kwevechidiki nevanhukadzi munyika. Muri Zimbabwe musakanga nokuteerera chirongwa Manirano mwineni Michael.
Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Kuswera mangwana musi wechina mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanosvitsa zana remazuva kubva zvavakave mutungamiri wenyika. Vachitora chigaro ichi vaBiden vakavimbisa kuita zvinhu zvizhinji mazuva zana ekutonga kwavo asati apera. Mangwana chitatu vaBiden vachataura mberi kweparamende dzose mbiri pamusoro pemamiriro akaita zvinhu. VaBiden vakakwanisa kuita zvimwe zvezvinhu zvavakavimbisa vasati vave mutungamiri wenyika. Zvimwe zvavakavimbisa zvakaita sekubatsira vanhu nemari kuti zvivaitire nyore apo COVID-19 yakange ichinetsa zvikuru. Izvi vaBiden vakakwanisa kuzviita. Muna zvita vakavimbisawo kuti vachakwanisa kuti vanhu vanoita mamiriyoni zana vabaiwe nhomba yeCOVID-19 vasati vapedza zana remazuva vachitonga. Izvi vaBiden vakazvikwanisa vakawedzerazve vachiti vanhu mamiriyoni mazana maviri vachabayiwa nhomba iyi mukati memazuva zana eutongi hwavo. Izvi vakazvikwanisa zvekare. VaBiden vakavimbisa kuti vachashanda neparamende kuti zvikoro zvizhinji muAmerica zvivhurwe vasati vaita mazuva zana vachitonga. Izvi vakatadza kuzviita sezvo zvikoro 46% kubva muzana 46% zviri izvo zvega zvakazarurwa kusvika pari zvino. VaBiden vakavimbisawo kuti America ichadzokera mumisangano yepasi pose akaita seWorld Health Organization nemamwe pamwe chete nekuremekedza zvibvumirano pakati peAmerica nedzimwe nyika. Apa zvimwe vakakwanisa kuita asi izvi zvichiri kuitika, naizvozvo hatizivi maperero azvichaita. VaBiden vakavimbisawo kuti pavanotanga kutonga vachaumba komishini inoona mashandiro emapurisa nechinangwa chekuti mapurisa aite basa ravo zvakanaka. Izvi havasati vazviita. Ticharamba takatarisa zviri kuitika. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. mutungamiri webato rinopikisare MDC Alliance, Vanelson Chamisa, vano kumbira ruregeriro kubva kuvanhu pamusoro penzira inoshandiswa nebato ravo mukusarudza vamiriri vavo. Hurumende yakwedza mari dzinobhadharwa nevagari nezvikamu zvinoda kusvika zviuru zvitatu kubva muzana. Tasvika kumagumo chirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.